Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 23, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa votarisirwa kuenda kuCuba nhasi mushure mekupeta misangano iri kuitwa kuUnited Nations. Tichazeyawo zviri kubuda kumisangano iri kuitwa kuUnited Nations General Assembly. Kambani yehurumende inoona nezvekurima nezvekurimwa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB yombomisa varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe kurima fodya ichiti vakatengesa fodya yavo pamukoto. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuCuba mushure mekupeta misangano yavange vachiita kuUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa vakasimuka munyika vachiti rimwe donzvo ravo raive rekuedza kusimbaradza ukama nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neBritain. Asi mimwe misangano mizhinji yanga ichiitwa neZimbabwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyu yanga ichiitwa nenyika dzakaita seVenezuela, Belarus uye Cuba. Mukuzeya nezvekukosha kwerwendo rwavamunangagwa kuCuba iri, Tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai Togarepi.
Ukama hwedu Zimbabwe neCuba hwakasimba zvakasimba chaizvo, uye ukama hune nguva yakareba kubva ichiitirwa hondo yokuzvisunungura. Cuba ndeimwe nyika yakatipa muono kuti nyika dzavanhu sorudzi tinokwanisa kuzvirwira tikazvisunungura. Saka ukama hwedu neCuba hwekutibatsira senyika kutipa madhokotera noruzivo rwakasiyana-siyana rwekusainzi hwatinowana kuCuba. Vakatora vana vazhinji vaibuda muno muZimbabwe kuenda kundodzidzira zvokuita varayiridzi zvinhu zvakafanana nesainzi nemashomu, kuratidza rudo rwakawanda rwaitiraidzwa neCuba kuvana veZimbabwe.
Asika vamwe vari kuti chakakosha pari zvino kuedza kusimbaradza ukama nenyika dzakaita sana America nana Britain dzakatemera Zimbabwe zvirango kwete vana Cuba.
Ungasarasha hama dzako dzakamira newe izvenipa nguva yaukangaona matambudziko ivo vana America nana Britain ivo vasingatotivi vasingadi kana kudzidzana nesu patakatora minda. Vana Cuba nana China nana Russia ndo vamwe vakaramba vakamira nesu kuti tinoda kushanda nomunhu wese wedha ndomutsvuku ndowebluu ndowechii tinoshanda naye. Asi kune shamwariwo dzedu dzinofanira kugamuchirwa naani naani kuti pane shamwari dzedu dzoupenyu, shamwari dzeropa.
Vamwe vari kutika hongu nyika dzemuAfrica dzakawanda dzakataura pamusangano weUnited Nations uyu kuti zvirango izvi ngazvibviswe, asi vachiti chiri kunetsa ndechekuti Zimbabwe haisi kuita zvinotarisirwa zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu.
Nyika zhinji dzomuAfrica tinodzitenda zvikuru nokuti dzakataura kuUnited Nations, kutaura pasi pose kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe hazvisi pamutemo. zviropazvo ndezvekuti vazhinji vanotaura pamusoro pekodzero dzavanhu havadi kuremekedza mitemo yedu yenyika yedu yezimbabwe. Kana munhu akatyora mutemo unosungwa, ndiyo inonzi rule of law. Munoona kuna vamwe vari mumajeri iko zvino, munoziva imi vana sikala zvinenge taurwataurwa izvi, sikala wakabara mhosva yaaifanira kupuwa bheyo, asi vakapuwa atimati maconditions ebheyo yake, iye akamavhaioleta oga asina wamutuma kunyika.
Vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kumasvingo. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya.
Patakaona rusungunuko kuma1980s kwidha yabatsira kutrena madoctors emuZimbabwe, saka there is a relationship iripo inokosha. Asi yava nguva iyeyo yorusununguko rwenyika yekuma90s pataita maeconomic structure. Patavari izvezvizvi zvauda kuti nyika ive nemarelations nepasi rese, kunyanya izvo marelations nenyika dzinokwanisa kubatsira kuti nyika upfumi hwayo huendirire kumberi. Kana mukatarira China chaiyo ine marelations neamerica, China chaiyo ine marelations namabritain, ine marelations nanagermany, maeconomic powers. Asi wautoita sekutoti ndivo vamugabe vairamba kundotaura nemawest avo, asi vamugabe vakangofa vakasiya nyika ichingori mumandondondo atiri. Saka zvirikuitwa namunangagwa zvinoratidza kuti hapana kana chenji yakaitwa munyika ino, zvangopana nekutongwa nemushakabvu mugabe ari muguva.
Asika vamunangagwa vari kuti vari kuedza kuti vataurirane nenyika dzakavatemera zvirango idzi, vachiti ivo ndidzo dziri kungoomesa musoro nekuti hadzina kufaraka nekuti pakatorwa minda kuvachena ichipiwa vatema.
Aiwa, haisiyo nyaya. Nyaya ingoripo inyaya yekuti nyika inotongwa sei, nyika inotongwa mujekerere here, nyika inotongwa here tichiadza rule of law. Tarirai dambudziko rakafanana na honorable Job Skala, ndii Labour Party vamwe vekuarea yavo yekuzengeza vari muchitokisi nhasi, vakusvika 102 days vari muchitokisi muchikurubhi maximum prison. Munopinda makorowo nemhondi nevanhu vari konzemi vakusevha 102 days vasina trial. Saka munyika hamuna rule of law.
Asi tichitaura nevezanu PF vakaita savato garepi vari kuti ivoka vasikala vakatyora mitemo yekupuwa mari yechibatiso kana kuti yemabail conditions, vachiti vanoramba vachiita zvavanenge vasaiti.
Aiwa, vato garepi haisi yokotya, vakatyora mabail conditions panyaya ipi? Nyaya yebheu is a constitutional right, ikodzero yemunhu. Kana makororo anopiwa bheu, vasikala havasi gororo, vasikala havasi mhondi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzai Ruhanya vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vari parunare muHarare. Misangano iri kuenderera mberi kuUnited Nations General Assembly, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura pamberi pegungano iri nezuro, vakakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Asi nyika dzakatemera zvirango idzi zvirango izvi dzinoti zvirango hazvina kutemerwa Zimbabwe, asi kuti vatungamiri venyika vashoma vanotonga nedemo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzirawo zviri muNew York zvichiti hazvisi kufana nekuti vamunangagwa havasi kuremekedza utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Misangano yeUnited Nations General Assembly yakakosha yekuti inopa kuti nyika dzepasi rese dziungane dzichitaura zvadziri kuita. Zvinobatsira kuti vanhu vazivewo zviri kuitwa nevamwe, urongwa hwebudiriro, urongwa hwekuti nyika dzavo dzifambe pamwe chete. Saka zvinofadzawo kuona kuti Zimbabwe inenge irimowo mukati peurongwa hwakafanana neiwo hweUnited Nations General Assembly.
Asika vamwe vari kushora vachiti mutungamiri wenyika havana kunyatsodongonyodza mamwe matambudziko ari kusangana neZimbabwe. Ndopanguva here pamisangano yakadai kuti zvinhu zvakadai zvitaurwa?
Zvinogona kudaro, asi chinangwa changa chiripo cheUnited Nations General Assembly sembatanidzwawo kuti nyika dzitaure zvadzinenge dzichida kuita. Zvinorevawo kuti mutungamiriri kana vatungamiriri wenyika vanosarudza kutaura zvavanenge vachida kutaura, matambudziko, pundutso nebudiriro inenge ichiitika munyika dzavo. Saka naizvozvo tinoonawo nhongo chinyunyutawa wane kodzerowo dzavo dzekuti wanyunyute, nekuti vane zvavanenge vachikarira kuti mutungamiriri wenyika agodoma zvinenge zvichinetsawo mukati menyika yeZimbabwe.
Totarisawo zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira kumucheto wemusangano uyu, kunyanya vemapato anopikisa munyika vachiti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Munotii nenyaya iyi?
Kodzero dzevanhu pasi rese dzekuratidzira kana kunyunyuta kana kudemonstrata dzinoda kuti dziremekedzwe. Vanhu vane kodzero dzekuti varatidzire kana pane zvavasiri kufaraba, nekuti ndozvinobvumidzwa mukati menyika ino uye mukati menyika yeZimbabwe zvekare. Saka handione pane chakashata sezvo vanhu vanga vachitaurawo kunyunyuta kwavo, kusagutsikana kwavo nekusafara kwavo. Vanenge vachida kuti zvinhu zvigadziriswe kana kuti zviongororwewo neutungamiriri hunenge huripo. Saka ndinoona zvaita zvakanaka, nekuti zvinobvumidzwa kuratidzira nepo wachiratidzira hawo mune zvakanaka zvisina mhirizhonga. Izvozvo zvinokurudzirwa uye zvinogashirwa chaizvo kuti vanhu vataure zvichemo zvavo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuFriends University kuKansas muno muAmerica. Kambani yehurumende inoona nezvekurimwa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB yambomisa varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe kana kuti 37,000 kurima fodya, ichiti vakatengesa fodya yavo pamukoto. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achizivisa pamusoro pegadziro yekurimwa nekutengeswa kwefodya kwemwaka wa 2022-2023, mutauri weTIMB Amai Chelesani Sarwevati:
Nyaya dzeside marketing dzaitinetei, saka mainspectors edu ari based kumaregions ese kunorimwa fodya ndiwo aitobuda achiedza kuti acontrole issues zeside marketing. We had over 300 and something growers who were deregistered for side marketing, and kune mamwe makambani futi akadeactivatewa during the season nenyaya yeside marketing.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association vaGeorge Seremwe vanoti vamwe varimi vakangozorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Statement yekuti mafarmers vese ivavo vanga vaiita side marketing, havazi mafarmers vese, isusu ndizvatikaonawo sevamiriri vemafarma. Mamwe magrowers number iwayo akatorwa nemasurrogate companies kuti vaite maillegal activities avo vachishandisa magrowers number iwayo.
Vaseremwe vanoti paita uori pakurimwa nekutengeswa kwefodya, zvekuti marezinesi kana magwaro ekurima nekutengesa fodya yevamwe varimi ari kushandiswa nematsotsi kana mamwe makambani ivo varimi vasingazive. Izvo zvinozoita kuti vaonekwe sevakaita chitsotsi kana kutengesa fodya yavo pamukoto.
Mamwe magrowers number iwayo nezvimwe zvikwereti zvaipiwa vanhu vasina kana address kana one, ukaona kana macoordinates avo aiwanikwa ari kuIndian Ocean. Saka at the end of the day panongotoda proper scrutiny kuti tipe conclusion yekuti it's about farmers only, because industry inenge yakainfiltratewa neillegal activities.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati havazive umbowo hune TIMB pamusoro pevarimi ava, asi vakati inyaya inofanira kuongororwa. Asi vabvuma kuti pane vamwe varimi vakatengesa fodya pamukoto, vachiti izvi zvakakonzerwa nezvinhu zvakawanda.
So inyaya nyaya dzakatowanda dzinoonekwa ipapo mabhadharirwa evari maprize emainputs acho navanopiwa pakubhadharwa inyaya yemutengo kuti unenge wakatisa pamwe inyaya yekuti munhu asi kubhadharwa mari yake yose yakakwana panguva imwe chete zim dollar component yemapayments varimi vazhinji vachiri kutonetseka kuti vaiwaneiko zvino nokuti asi fodya season yakatopera kutengesa fodya maus dollar vaipiwa but mazim dollar ndo anga vamwe vanga vachidisa saka tinotoone mamwe makambani akatosuspendwa nenyaya yekuti anga asina mari
amaitsarwe vatiwo TIMB yakambomisawo mamwe makambani kutenga fodya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana
so some of them like maybe vanenge vafainwa some administrative fee for failing to undertake due diligence nezvimwe during the marketing season vaiti vakabhadhara admin fee their status would be activated again they would not remain deregistered for forever
TIMB inotinofungidzira kuti varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvitatu vayakamisa kurima fodya mwaka uno vakarima fodya mwaka wadarika vakaitengesa pamukoto TIMB inotiwo mwaka uno ichashanda nebazi rezvekurima kumisa nyaya dzekutengeswa kwefodya pamukoto mamwe masangano anomira varimi anoshushikana kuti hapana rutsigiro kubva kumabhanga nehurumende kuvarimi vefodya izvo zvinozosiya varimi vachibatirwa nevakazvimirira voga vanovapa zvekurimisa kana kuti macontractors varimi zviuru zana nezvitanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe 106,067 ndivo vakanyorisa kuti varime fodya gore rino uye mahekita zviuru zvina anoita zvekudiridzirwa akatodyarwa mwaka wa2021-2022 fodya yakakohwewa yakaunza munyika mari yekunze inodarika mazana matanhatu emamiriyoni emadhora ekuamerica 600 million US dollars uye mari inogona kuwedzera sezvo vanokweretesa varimi mari kana kuti macontractors vachiri kutenga fodya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kuvhota kunonzi kwatanga matunhu eukraine akapambwa nerussia vanhu vachibvunzwa kuti vanoda kuva pasi perussia here kana kuti kwete matunhu ari kuvhota anoti Luhansk, Kherson, Zaporizhia nedonetsk vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zviri kuitwa nerussia nekuda kwekutsvaga chikonzero chekupamba matunhu aya kubva kuukraine sangano reorganization for security and cooperation in europe rinoti zviri kuitwa nerussia hazvisi pamutemo mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vari kupomera nyika dzekumavirira mhosva yekuda kuparadza nyika yavo hurumende yeamerica iri kushora zvikuru mapurisa emuiran ayo ari kurova zvakaipisisa vanhu vari kuratidzira munyika iyi mushure mekunge mumwe mudzimai ane makore maviri nemaviri masa amini afa ari mumaoko emapurisa mushure mekusungwa achinzi ainge asina kusunga dhuku zvakanaka sezvo bvudzi rake raionekera vamwe vanoti akaitwa kafira mberi nemapurisa asi hurumende ichiti akangorwara ndokufa vanhu vanodarika vasere vanonzi vafa mukuratidzira uku vamwe varimi vekumhondoro mubaira mudunhu remashonaland west vanoti urombo hwaramba hwakavanamira seurimbo sezvo vasiri kuwana zvikwanisiro zvakaita sembeu nemafotereza izvo zvavanowanzopiwa nehurumende vatopedza kurima dzimwe nguva kutokohwa nunhurai jena ashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera
varimi ava vanodyara gorosi ravo mumatoro muna kubvumbi vachizorikohwa muna chikunguru pasina madiridziro asi vanoti chiri kuvadzosera kumashure rubatsiro rwehurumende runozouya muna chikunguru kana kuna gumiguru vave kutokohwa mumwe murimi wegorosi vaclayton chakachaka vemumusha wemuyengwa muwadhi 2 pasi pamambo Ngezi vanoti urombo hwavo huri kuramba huchiwedzera sezvo vari kutadza kurima gorosi ravo zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Kanonoka kupiwa mainputs vanotipa mainputs nguva yapera yekuti vatine takatarisira kuti tidyare. Unoona imwe nguva pabuda huswa kuzonopagadzira kuti udyare wiki yako nenge watononoka wasiyiwa nemwaka. Saka haizombosvika wiki zvakanaka. Takanga ndine 1.5 hectares saka hapana chandakakwanisa kutai ipapo. Takangowanawo kuti mhuri idyoza hausi kuti apunyaira azoshaya musodzi saka.
Patabvunza kuti sei vagare vachida kungopiwa zvikwanisiro makore ose vatsakatsaka vati kana vasingakwanise kupiwa zvikoreti zvekurima nemabhangi hurumende inofanirwa kuramba ichivabatsira sezvainoitawo kuvarimi vakawanda.
Raiti izvo zvatizviramba ende ndoupenyu hwatairarama kudhara nababa vechichiona kune inofanira kuitwa malonzi. Hurumende ikaichikwanisa kuchiitira malonzi ichiitwa maprodzira ekuti varimi vawaniswe zvekurimisa vachibhadhara zvikwereti zvavo zvavanenge vatora aya vanoti masoft loan ekuti ndokwaniso kuti ndikaendesa 2 tani vobatawo mari yavo yezvavanenge vakandipa imowo ndipoikesh kuitira kuti ndiwane machengetero enguu chimwenda tichibhadhara nachidaro ndofunga zvinotifana.
Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi wegorosi amai Maudi Sibanda.
Tisu pakurima kwedu wichi unonoka kuwana satellite nembeu yacho hatinozorima mvura inenge pasi patooma mvura yaizonyatsonaya mwaka wacho mvura unoikuwa kutaa kuti wichi yedu izokura tisvike pakuikohwa tisi kuzokwana inenge yaenderwa nemvura zvipfuwo zvinenge zvakufamba pese pese zvisakwanisa kuti ikure zvakanaka zvozodyiwa iye mvura izvinobva zvaoma nezvo.
Sachigaro revesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vanonzwa zvichemo zvakadai gore rega rega asi hurumende inogara ichivimbisa kugadzirisa dambudziko iri.
Ndinokurudzira hurumende nevamwe vanopa zvokurimisa kuti vaongorore munzvimbo dzose kana vachinge vava kupa zvokurimisa zvezvimwe zvirimwa zvakaita segorosi.
Amai Jiti vanoti hurumende inofanirwa kupa ruyamuro kuvarimi vepasi senzira yekupedza rombo munyika.
Kunyoresa kuAgritech office kana kutaura nevanomirira varimi munzvimbo dzavo kuitira kuti vakwanise kupiwawo mainputs nenguva kana vachinge vachida chirongwa chokurima gorosi. Kunyanya kune varimi vanenge vari kunzvimbo dzisinganyanyorimwe gorosi nokuti zvinoshandiswa hazvisviki kwavanenge vari.
Mumwe wavatevedzeri vegurukota rezvekurima vaPeter Ritatos vaudza Studio 7 kuti varimi vose vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro paine nguva. Vanoti pane rubatsiro runobva kuhurumende rwePresidential Input Program neNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme runofanirwa kuyamura munhu wese anoda kurima. Asi vanoti varimi vanofanirwa kugona kuzvimiririra vasingarambe vachitarisira kupiwa zvikwanisiro nehurumende. Nyika inoda gorosi rinosvika matani mazana matatu nemakumi masere zvuru kana kuti 360,000 asi gore rapera varimi vakarima gorosi rinosvika mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330,000 metric tons. Gore rino munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti vari kutarisira kuti vanokohwa gorosi rinodarika matani zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 380,000. Izvi vamwe vari kuramba vachiti zvinogona kukanganiswa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi sezvo kumapurazi gorosi richida kudiridzwa nemvura. Dzimwe nyanzvi dzezvekurima dzinoti kusarimwa zvakanaka kwegorosi munyika ndiko kuri kuita kuti nyika irambe ichipemha gorosi kune dzimwe nyika zvinozoita kuti mutengo wechingwa urambe uchingokwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chatinoita hurukuro nevaimbi nemusi wechishanu chega chega, nhasi Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wechidiki Charles Chakanetsa.
Zita rangu zvere ndinoitwa Charles Chakanetsa, ndiri muimbi uye ndinonyora mimhanzi. Zvakare ndiri Gonyambira, ndinoridza mainstruments akati wandei, pachirungu tunoti multi-instrumentalist. inova kukadoma ukundiwa wanaka berikiro
zemi manzi zimakazi tangarini
manzi ndaka tangandiri mwanamdiki tu mwanamdiki ndaiwe mkwaya imu Roman Catholic so ndaka kurira imomo ndiki imba ni kuriza ngoma kurira 2015 ndipo ndaka tanga kuriza ma gitare nukufamba kunguwa ndaka zusarudza kuenda ku music college Zimbabwe music college uwa ndaka international certificate yangu ndika tura zakari advanced certificate ndika vanda furi na mbele ndika ita degree Bachelor of Music degree in Ethnomusicology na 2022 kore ndiru panda graduate
pamaka tanga zuma gitare zuzizi wabireki wa ituo china zo
ndisi tanga zuma gitare wabireki langa wasinga zuzisi kuti kuchi unuto kwa sato saruza kutoita music unozoite afterward wakutongoriza mabendi chete yuri asisi chirombe yuri but nekufamba kwenguva vakazinge vako appreciate vachiona kuti pane development iri kuitika pamunhu munhu akadzidza munhu arikuita zvakati
kuvakakupa shungu dzekuti muite zvemagitare ndivanani
vanhu vakandipa shungu yemumhanzi vakati wandei vakandiinspire the likes of Thomas Mapumo Chiwoniso Marayire Mashau Munu Mume, the late Dr. Oliver Mtukudzi, ndo amwe vanhu vakaya ndi inspire kuti ndide kuita zvemagitare ndide kupinda music.
Chinokusundai kuti murambe muri mune zvemagitare chii?
Chinondisunda kuramba ndiri mumanzi. Ndangoti ndine passion nayo zvisingaite. Ine drive ma aspects ese eupenyu wangu. Asi ndingangoti zvakare manzi inondibatsira kuzvi expressa ndinokwanisa kuzvi expressa zvandiri through mimanzi
pari zvino muri kurova kapi kari kukupaiwo manyemwe kamunoti aiwa apa ndakarova
pari zvino ndine song inoitwa iyo makurukoto isong yemuchato inoimba nezvewanano
muri Zimbabwe manga makaterera kuna mukoma Charles Chakanetsa tokusiyai muchiterera kambo kavo kanonakidza tinzwe kuti kare kuti kudii ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC
pane chipo apo muimbi wechidiki Charles Chakanetsa chitaura na Evans Zininga we Studio 7 muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tirikutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly uko Zimbabwe iri kuedza kuti zvirango zvakatemerwa muvatungamiri zvibviswe uyevo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiratidzira kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa votarisirwa kuenda kuCuba mushure mekupeta misangano yavo kuUnited Nations. Vamwe varimi vorambidzwa kurima fodya nekuda kwekuitengesa pamukoto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, Luxia Mina Geina Gumede munhau dzedu dzeIsindebele.